ya itokwa ni mtengo wa gorosi kubva ku GNP usitenga isusu mamirazi wakati ulede wakawedzerwa ne 67% taisitenga gorosi ne $3,548 saka tikawedzerwa 67% tikuona kuti tongataa kuchitenga gorosi yemari inosvika yakundoa pa 5,200 kana kuti zviraudzira
saka mutengo uyu wakatanga rini ndo mari yamaa kutotenga naye
mutengo uyu tingangoti kana tichava pachirungu tinoti with immediate effect takatoziviswa kusikana nezuro uno kuti ndo mutengo mutsva watakutanga kutenga nawo gorosi kubva kuGNP saka ndingangodayira kuti ndo mutengo watakutotenga nawo izvezvi zvanoreva zvekuti kukwira kwaita gorosi ne16% zvakureva kuti flower yatingata kugayawo isusu ichati kwireiwo zvekare kana flower isinge yati kwirei zvekare zvinoreva kuti chingwa chati kwirewo zvekare nekuda kwokuti tinotengesa flower kuno vanogadzira chingwa ivo tinoona kuti vanozotitizeo nekuti vanonga vakutorawo flower nemari yakati o
imi munenge maakutengesawo nemari maati magara pasi here kuti muzive nyaya
hatisati tagara pasi kutizive nyaya iyi kuti tichange tichitengesa flower yetu ichazenge ichiita mari pe50kg sematengesero atinoita kunevanogadzira chingwa asi mukutanga kwesondo rerunoiri tichagara pasi toona kuti mutengo weflower uchange wakamira sei uyezvi hatizviti tega tinotogara pasi pamwe chete neiwe mabheka tagara sine tinotizana zvakanaka chaizvo neiwe mabheka tinogara pasi toonesana kuti ndo mamira aita zvinhu saka toita sei kuti zvinhu zvinge zvichiendeka
ko iyo hurumende muri kurongawo here kutaura naye
tichaita zvekare tagare sisevagaisiegrimiriazazimazimbabwe tichangowana chatova tisangana nacho tinomhanya kuhurumende kunogara naye pasi toonesana navo kuti kana zvichinge zvakamira zvakadai tinofungidzira kuti zvinogona kuzobarisa saka tine urongwa zvekare hwekuti tigare pasi nehurumende tinzwisisane navo kuti kukwidza kwavaita kukwidzwa kwaita gorosi iri nehurumende kuburikidza nedura renyika Grain Marketing Board tinonga takuvaudzawo kuti zvaakurevawo kuti mutengo weend product chinova chingwa kuvanhu uchati kwirei saka ndinodayira kuti tichagara pasi semazuva ese tichionesana nehurumende tichivaudzawo kuti kana zvimwe zvadaiso zvinoreva kuti zvinhu zvifamba zvakadai
saka gorosi rekuGNP iri ndo ramunosanganisa neramunotenga kunze
ichokwadi tinoshandisa gorosi rekuGNP inova local wheat muno tosanganisa negorosi rekunze iraya ratinotenga tichisanganisa kuti chingwa chedu chinge chikwira chiri chingwa chaicho chakanaka chinodiwa nemunhu wese asi zvekare GNP munoziva kuti kana tikatenga zvekare gorosi kunze isu hatina matura anokwana kuti tichengeta gorosi saka GNP zvekare tinochiridzanaino zvakanaka panyaya yekuti tinokumbira vachichengetawo zvekare gorosi redu ratinga tatenga isusu kunze kwenyika asi kana tatenga isusu tinozongobhadhara storage kuGNP kuti vatovanga vachichengetera.